kunda buru ipeta mute kuti madiki vakuye ukangona rumu komai pako apinda machena.
Mukoma Sulu, tiri kuona kuti pane kambo kamakaimba namukoma Great Man Gwaze kanonzi pandakazvarwa kanetsa kari kutaurwa nevanhu vakawanda wanda munyika yose. Mukatudze kuti zvakafamba sei kuti muzotsikise kambo akamesi?
Takatanda kuonana na Great Man in 2017 kumangura. Pane some sports and music gala yakaitwa kumangura ikoko. Kuna vanhu vanobva Great Man. Saka akauya kwandiri ane CD raakandipa. Ndisati ndatomboda kuti ndizwe kuti music yacho yakamira sei. Effort yandakangoona yekuti anga akwanisa kuproducer CD, ndakaona kuti mukomana uyu aida kunge achikuti akwanise kuona kubatsirika nezvaari kukwanisa kuita izvozvizvo. Ndopatikazotarazwa kuti Broadway kuHarare studio news cockpit ndo kwatikazokwanisa kuzoshanda kambeka.
Pandakambara ndainziwa bare iko, oh mari koini ndatadze iko.
Vaijema mai vajema dema zaina zara jirema.
Tiri kuona kuti kambo kari kubata mwoyo yevakawanda. Imiwo munonzwa sei nako kambo?
Kari kutongoramba kachingoramba kachingotibata nekuti kuti ndobata yemunhu yacho iri bata. Kane zvakari kutaura zvinobata.
Makatsikisa riri damba refu here kana kuti kangori kambo aka kekutanga muchizoramba mishanda mese mberi zvinenge zvichifamba sei?
Damba refu ritori kuurakera Gregor. Aka karungurowo kambo kandakakwanisa kuzopiwa ndimoto padamba refu iroro ndimbobatsirana naye.
Tiri kuonawo pane zvizvarwa zvezimbabwe munyika nekunze zviri kuti zvinenge zvakabatwa-batwa nekambo ikaka naiye Great Man zvinenge zvichida kubatsira. Mungaziva kuti vanenge vakateerera vangaite sei?
Ndonyaya tichimbokurukura naGreat Man kuti tione kuti tinoita kuti zvinyatsofamba sei kuti tione kuti angabatsirike sei. Ini vamwe vanogona kundibata kuti ndinogona kubatsirika. Kana iye Great Man wacho arigona kunge achibatsirikawo zvakare kuti zvese tirikana kuti ndibatsirike.
Saka vanokubatai sei manje imi mukoma Sulu nekuti tichaedza kuti titaure naivo mukoma Great Man?
Right. Inini ndinobatika ndogona kupai email address yangu suluodk@gmail.com. suluodk@gmail.com ari masmall cap.
Tombotarisawo muna 2019 gore raakupera iri mukoma Sulu, zvii zvamuri kutirongerawo imi?
Ndine zvakawanda zvandanga ndakaronga asi ndatombozviti ndimbozvisendeka pasaidi nekuti gore racho ratongoperawo rine mamiriro arakaitawo kunoku. Saka maringe nekumira kwakaitawo ikonomi yedu. Saka ndiri kufunga kuti 2019 ndopandichanyatsoti ndikupewo zvangu zvekudenderawo. But for now ndamboisa effort yangu pana Great Man kuti timbomhanya nechinhu icho chikira tichibuda sei.
Saka muri kumbonoridza mese here kumashows uku?
Tikutoronga kuti titombobatana ipapapa kuti titomboita show. And also pane tour yandirikufanira kunge ndichiita kuuk muna March yandatoona kuti noGreat Man ndokwanisa kuti ndimutakurewo ndiende naye ai part of maperforming artist achange aripo on that gig muna March.
Aiwa, tinokutenda zvikuru mukoma Sulu nekupinda muchirongwa chedu.
Thank you so much.
Yes. Ibapo. Stop that. Viali. Yes.
Mambo, mambo, mambo.